Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Tungamili Nkoma. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Yobe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you want to be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chideu, also known as Maggie, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they have been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But, of course, this is not only about Maggie and Gonyeti. It's also about many others, several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently as the new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that the government, his government, will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Maggie, two popular comedians with Bus Stop TV at the police station, after they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esithandekayo utaba lokuhlukuluzwa kwabakhankasela umbuso okhululekileyo. Labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa sikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa uSamantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki. Ababili laba vale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV. Kulapho abakhipha khona ngomahlekisa, umsebenzi wabo yikuhlekisa abantu. Kulapho yabaphuma khona be-actor behlekisa abantu ngokwenzakalayo, reflecting okwenzakalayo kuma-societies. Namhlanje ke babotshelwe enye ividiyo abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa. Wayeshaya obaba bayi-2 egqoke okungani ngusa i-uniform yamapholisa. Ngakho yikho abakubotshelwe lo Maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokutsho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa. Babotshiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni into nyaya yathi ukurukura nezwayo nyaya yekushunguruzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno Gonyethi naMaki ma-comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobuda YouTube nhasi vambosungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka mauniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaindi $20 each. Maki $20, Gonyethi $20, vakaregerwa. Asi kutaura kunoku gweta ravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vadaizo zvekare kupolice station zvikanzi huyai kuno. Saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here dzinga dzichapomerwa vaviri ava saka vachiri kupolice station kutaura kunoku tichange tichivatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Enda sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi naMaki chete. Zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichishunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji. We have our first guest on the show tonight, and that's Bridget Nyandoro. He's an MDC deputy spokesperson for Harare Province. Bridget, good evening and welcome.
Good evening, welcome. Good evening, thank you for having me on the program.
Thank you for joining us. Let's dive in. Let's start with Gonyethi and Maki. What's your take on what happened to them today?
This is a sad situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to say who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki, murukunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu, avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa.
Inyaya inorwadza. And izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagariro muZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pazvinhu hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modu hwaunzi ndatotorwa nemapurisa hatichazivi kuti chatokufanira kuita sai chaicho chaicho semaZimbabwe diki remuZimbabwe chii. Nekuti upenyu huri muZimbabwe zvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti tingagona kunyararira nekuti zvinhu zvinotirwadza sevechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo komedi iwaya senyaina kunyu chakachitaura vazvitsagire kurarama tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii, chii chiri legal, chii chiri illegal, hatichatonzwisisi.
And Vana Magi naGonyet, really you can't describe them as human rights activists. These are comedians vari kusetsa munhu wese. But they've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly without any charges. People spend three weeks in prison without any serious charges. And then after 3 weeks, you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do. Trying to earn an honest living under these harsh economic hardships.
Thank you, Bridget. Thank you. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch, Harare province. Uyakhuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki loGonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu, ngomahlekisa laba ngama-comedians ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo, kodwa nxa sibebotshwa ngezombusazwe ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlalelo. Akati yako Mtereri?
Ndiripo Makadini.
Hayi, watinofara hedu. Tikutaura nani apa?
Kutaura Christopher.
Christopher?
Eh.
Aha, matibata muri upi Mukoma?
Ndiri kuSouth Africa, angizvino but ndogara Botswana, ndauya kuno nebasa kuSouth Africa.
Aha, maizwa ya... Aha, that's good. Mainzwa tiri kukanga nasi, tipe ufungwa zenyu.
ngiyandile kuyinzwa asimonirangu yekuti maraiti edu maonirangu anozopfuuridza pamwe pekuti tinozoshaya panogumira panotangirawo mutemo kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa chakungodzi human right munhu akungoita chaanoda chaanofunga kuti kungotsekera munhu kuti ungoti chetiri kuda chiitike pese tiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunzawo kuti dzinoitwa iri pamutemo kuti ndidzo dzishandise zvakadai 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 mabasa akadai zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti ndoati mahuman rights kuti agurwa yes tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu ndinoona neko ndinogara kubotswana kunyange wachistrika kuti wada chakati wanokusundisa mabhodhi avo achitaura zvaari kuda uchifamba nerod hakuna chitoro chinopuswa hakuna chinhu chinoitika zvasiyana nekumwe wekutatafurwa unosvika wakagura marod wachipisa matombo inosane marima ekuti demokirasi yacho makasununguka zvakanyakuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo ino maonero ange zvekuti tiite kusununguka kwedu nekuratidzira kwedu kuri pamutemo tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini ndo maonero ange
aha asi ndimbobvunza mukoma Christopher timbosendeka nyaya yamagina gonyeti parutivi kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kusouth africa ikoko vakatiza kuzimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku and mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa muri kuionawo sei nyaya yakadaro
kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa
hongu ndo zviri kuitika
kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu unoona pasina mhosva unotivheiwo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papazwapo ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza asi zvinonzi kuti kuona kuhutsuko kune moto pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara onzi tiri kukuda omira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara chete pane zvaunenge watotiza zvaunongatoziva kuti pane akandiona ndichiita zvimwe zvinhu haumbotizi ba kutiza kungoti ndanzi pane zopabiwapo ubva watofuma watotiza wabirabota anzinhu zvinozonzi ndini nekuti ndandiri panezopabiwa ani hazvidaro
Let's go deeper mukoma Christopher saka nepfungwa dzenyu reasoning yenyu ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuurwa nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi vapfuura vanhu vakanga vane mhosva
maonere angu inini ndofunga takambonga kuti tiitaurawo nevamwe wo tichingotarisawo kuti tichitumirwa mumaaudio vanhu vakapfurwa nemapurisa maonero angu striki yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown zimbabwe yese tikatiererawo tichinzwawo kuti mangwana ishutdown asi pamusoro kana maudio amene kana anenge achitutsira here uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha ese mota inongopinda basi muzimbabwe tiri kuitungidza moto tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo nyange kuri kuti kushupika kwedu kwazvosvika here papapo pekuti tinoda chodzendo yekupisa mota imwe neimwe inopinda munyika mutemo tinenge tauisa papi ipapo
aiwa tino
tinotora mutemo toisa mumaoko edu tochibvunza kuti ko apa madarikire toti yo human rights huyai mutoni wano taketezo mampicha mangwetaitu mwamaudi wano wachuluta mashopu kutiza kuti taka zozi kona ayo tatozi kuna muna kina itino tozo uno gona
aiwa
strike ya kwa chukura zira kuti tilikuda ishiduga chakati
aiwa tinote na mkoma Christopher asimucha juona one day kana maishanya ku Zimbabwe muka varurwa ne mapresa musina mhosva ya mapara iko
ndakatombo varirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita
kwete kuvharirwa chete kwete kuvharirwa chete kutotsemura muface mukutorohwa chai
ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka ndamira pa showground ndichibva kwamutandiri kupfuura paara ndamira pa showground ndichingazivi kuti hapasi kumirwa ndinotenga kadrink ndikazi masungu akuru ndikasvikana ndiri kuchitokisa asi kuti waitirwa chakaipa woti takoputsa chinhu chetiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha let's demonstrate in a peaceful manner
tekokuhwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi uko uyu mufundisi wacho woita humwe wakaputira nezvetinozvibvukati uchimufundisi here apa kana wapolitics yakahwanda nechifundisi
politics neumufundisi hazvina umbosiyana mukoma hapana pasingapindi politics
aiwa mufundi church inonyaradza zvinhu zvichipupira kwete kututsira peturu pane zviri kupupira
handizvo zvaari kuita wani
ndizvo zvetiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhota tipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupindidza
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher
ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura ndikangoivhura ndinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
kwedundechipi
chachochaitika chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one
Unless
kana makuti kushayikwa kwepetro kuri kuitika vanhu vari kurara mumakues epetro nediesel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe
aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete
aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda
Christopher,
tatenda. Christopher, besikhulumakela lapho eSouth Africa. Iyachinga lisizwa ithi hayi Studio 7 kwesinye isikhathi kati kaliboni nokuhle okwenzakalayo eZimbabwe ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele South Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana hayi nxa ipetro lediesel kusilela elizweni amalungelo oluntu ehlukunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare waakadi ako mutereri unjani aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa
ndinozi mafia ndiri pazobheri apa pandobva kunonzi kugogo senda
kugogo munonzi mafia
mafia isere basa because ikatora masaa kuti azimbabwe akaipapa ari kuvanopinda pashinyazi
zita racho rakaipawo iri
isere basa because yati vata zvichimafia pazimbabwe
asi murimuiaaa
mafia
okay mapina muchirongo atipe pfungwa dzenyu
aiwa pakaipa apa ndikaenda kuti igadzirise bhodhi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakanda zvakaipa ndizvo
ndokunzwai
bhodhi ndiri kuva umwe vachitanzi kana vakasungwa avo vanenge vachiita public nonsense handizivi kuti iye mapuka panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibvunzira vanu tavachidaro kuti public nonsense
Ava vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza. Hanzi nekupfeka ma uniform emapurisa.
You and my brother are all that my uniform. So it is those actors, it is their right to act like that. Because this is bigger than zero.
Uh-huh. Saka imimi muri munhu wechidiki handidi.
Indimi chidiki ndeyemaka kuti 5 days, man. Is it 5 days?
Saka se munhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa muri kuzvinzwawo sei?
Neniwo ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nekuti gavakaoma
Aiwa, tinotenda mukoma mafia. Asi musaita zvinofambirana nezita renyuka ikoko.
Aiwa, takatotiza mamafia emuZimbabwe nekuti takati mafia emuZimbabwe inenge iri strong kuita mafia ariri South Africa. Musakabasa kuchena nemuzenga womuri dzangu. Bhozi, hei, paZimbabwe anoita mafia iri strong kuita inini.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma. Aiwa tisakufonera ile bizo elinzima ke leyo nsizwa izibiza umafia uthi kakwazi ukuzivetha ngegama lakhe ngoba uyesaba uyakusola ke ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past the 8 o'clock, and tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget, and Bridget Nyandoro is NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mutereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi, asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo, and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake, kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira. But chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako, you would have been butchered already. Unenge warowa adavari semazimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe, wosvika wobva wanoakwitwa wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa, unenge warepwa chinenge chichachinja hapana. Ende vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozombovaona vachindiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans atina pataka mbona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tine dambudziro kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinobva kuti vachengetedze nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Of which ini ndinozvisa kuti mutemo unogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rero zvataurwa nevanzvadzi vangu ava ndavabvunza zvangu pati ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvino. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri musituation yacho haazonzwisisi kuti zvii zviri kuitika, but chokwadi chaizvo ndechekuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vasungurikwa kuti mushaya zvakanyanya here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara wosvika kudare obva wakuitwa hauna nyaya. Saka ndinongoona kuti dai ma law enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatorerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakotsi.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo oyethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba, linjani?
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Yeni uDumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu. Sixhuma kuphi?
Namhlanje ngithenge ngivakashele eMzansi, into engikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enze ngamapholisa kumele kube ngabantu abazinika amakhwapha. UZulu uqakathekile, bangamapholisa ngenxa kaZulu. And bengifisa ukuthi amapolitiki ngabayakwazi ukuthi uZulu waqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge isikhathi ngebhesi yayo umpintshe lapha kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu. Ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela. Mina lo Zulu wonke, abantu abana baphezulu kulathi. It's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola yi-state sona esithi sona sibe legitimacy. No wonder why phela ngibona i-United Nations ishola khonokho okwenziwayo. Nabantu abagogekile sebeze besesaba ukukhuluma amalungelo abo, ngoba nginakuhlupha bona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who is going to fight for them? This is a sad scenario. Akusiko bodwa abantu abahlukumezileyo bona baba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu, ngoba izingwakhela uchaka dizulu owathiwa welolaka wayephuzwa zimboni zimthothoze. Ungabali izono zamakhosi lobhengu lwaguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu aba-ekta be-ekta behlukuluzwa. Nxa amadrama lawo esenziwa, abantu bayakhipha izitresi sihleke. Obukhula bona labana babesikhipha izitresi, and ungabuza abantu behelth bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka uhelth ungazonda. Manje singahlaze sizondile, le politics zangikhona le economy kuyasivalela, singabayanga hlele sesizondile. Then what type of system will you going to gain in this motherland of Zimbabwe? Unkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjani?
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa eke yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi lawo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa hhawu kubone ngaleyo ndlela
let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho that's why even the Bible kwakhuluma ngebhayibhili indoda yaleyo mlali even ibhayibhili uNkulunkulu yakuthi ithi umntana wakho wathengawona babagande sungamnika impume yini sungamthaya ngesina yini isithithi samajele ethu akwazi ukubisa abantu kuhle ukuthi babe-reformed amapholisa ungathela ngendlela abathaya ngayo abantu bakithi abantu bayahlukuluzeka
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza kini
hayi lokhona umuntu omdala ngaphambanisa ngibona ngani kube lithuda nje usinike iplatform yokuthi simqondise sho nxa esinikele iplatform yokuthi simqondise nanke amazwi nakhe ngifisaukuthi abe wazi bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hhayi istatement akile sangasiyingozi ngoba ngishabona ukuthi uzabathuma-ke abafana laba abayi-informed forces bagcine beganda abantu at the end of the day futhi bona amapholisa lamasosha lama-co bengabulala abantu i-united nations zisihlupha bona ama-politicians bona obaba umnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela njengangeze sithi yena amasosha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthethweni kodwa ngishabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngishabona
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekhohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi, I'm the listening president. Mhlawumbe sekukhohliwe lokho.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathini kodwa okunye babe ngithanda ukuthi ngikudizelele ukuthi insolo yanto engizayifaka kakhulu ngizasola i-united nations labo sadic uyabona ukuthi ku-political systems we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally ngake ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-u n charter ibe le mandation yokuthi umuntu yena lenxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe usustendwa njani mina ngombono wami futhi nankade ngifuna ukubhale phansi ngabe ngibona i-situation yezimbabwe leyo is out of hand ngabe kuthiwa i-united nations iyasincedisa isiko okungathiwa i-international transitional authority eyiyo ezabusa lapha elizweni bedinga abantu abangama-foreigners from different countries abangalahlangothi basibuse for 5 years i-world bank la-united nations befake imali for 5 years bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampene kakusha ngoba ziningi izinto ezithile ezizingi sezimbabwe ama-rights abantu i-tribal element i-distribution of resources from all province kunje athi sabe emathekeleni bayakhala bathi intithiko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala abanye basithi isidinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovince abantu besisonke labo bazize njengamasonga ezimbabwe umnandela azize okhuluma ikhalanga la alebele kazize ukuthi ngilikhalanga lasezimbabwe kube i-rainbow system kathi umandela wathi ekwenza babekhangele ngapi
hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu
hayi ngiyabonga mfowethu
20 minutes before 9 o'clock and this is the connection your number one youth forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ikakhulu abasakhulayo behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka iuniform yamapholisa kuleyo video bahlawuliswe-ke ama-$20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni sikhuluma nje they are still at the police station Timbo Tora mumwe mutereri zvekare ndisandadzokera kwauri Bridget wakadi yako mutereri Halo mutereri
Halo
makadi enyu mukoma
Zipo makadiyo.
Tiripo edu. Mwana ituani Zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Ehe.
Aha. Mainzwa ya teriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyo.
Ufungwa zenyo ndi kuchipinga kuno.
Hmm.
Saka, hey, itakuara, itashungu zika shika iti. Kaja itavatupo taurirana, naurirana, zika tupo, zika tupo, zika tupo, itinane, zika tupo, wana shirishuku ita. Misha tu atina, tuto, raro, tuto, shati wako pshando.
Mm-hmm.
Ya, mwashuwa matifonira, kwa sapa kutunifonira ho.
Ko, naurirana, zamnoda kuona zichito aiziz. Nenge ziripakati pani nani?
Ah, now that I'm the title, the data would be my father to Nusana Maviri. Sagada, I call him with Vasakamuyan and Nisano and Nisavari too.
Ko Amaya Mapato, Ariko, Tauran, and Avam Nangagua, Asma Paterim Koma, Vering.
I don't know about the Ringa, sitting at a 10-7 or Nusana Gavan, too. To nothing about I do long before King Travers, one of the two of our day by Panko Tauranaga, at Yukunaga.
Mhm.
Eh.
Saka chini cha wamnanga kwa na wachamisa ichi.
Hehe.
Aha. Saka kuchipinge iko kwa pane zimwe shamari zenyu za muno ziwa kana kuti mimi. Pachenyu. Pane kushunguruzo kwa muri kuone rini mapurisa ni masoja kana kuchisi ziru.
Kuna kwa wako unungo chisi ziru. Kwa wako unungo na sisi kukurinane. Kwa wako wakati tuwa wako wako unungo chitike tu.
Vachinzi waite.
Ah, wanga usungo kwenye zona zima pato zizi. VMGC.
Saka wari kupi kutawara kunoku?
Kutawara watu kujiri kujipingi kutawani.
Hao, waka batwa ni moshwai?
Mwole ya zibato kwenye kudunga itungamire, ndima itungamire utu wani waite wafutile za VMGC.
Pa strike yaga yemwezi wafura uereka na kuti.
Ayanga yetu fura, ni maji maji sopa, hili zimera pera.
Ah, okay. Ay, waa, saka umati ingaku ito urukuru.
Yeah.
Dai waka terera wa mnanga kwa wacho na wachamisa, ndi api maasho kwa mungada kwa taurira iyo.
Ah, dari itu bateri kat itu huru-huru sejodo. Pangwangan kita berani doa nak, botunga mira pamir pamir putih mukman. Wanu bisa tak jono bahasa, ma di seru dah jinga betul betul jinga itu mula mizab.
Asun engko sirim cadoe, dongkine beri resi kita orang gua bacamis.
Ah, unu pasau gua pati jaya tengah boleh tengah berarti kamu bercanda. Hei, unu mau sokro bercanda si, pasen kerja jinar kuneza. Tapi gua kami tidak jinga panjang putih jinga dah jinga bercanda.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mshirongwa, mkoma wako.
Ndema shuma, nabaki mwenjifonera, watitumbo rabati ipotaura.
Aiwa, tichakufonera hii.
Zaranata mwashuma.
Thank you so much. Umnumza na kufa kuna she, oschaele, ese chipinge. Ubesola lai ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ukhulumeke ngabalisa ababili uthi basekela MDC betheswe icala ke babotshwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula uthi baphakathi bapika sikhuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution.
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however, if all the parties concerned our leaders, the leadership of the country. I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe, to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law, because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakadi ako mtereri.
Ndiripo makati ndimanhanda ari kutaura.
Ndima manhande?
Mananda.
Mananda. Matibata muri kupi?
Ndiri kuno ku South Africa.
Kwakamira sei?
Ndifuna ndingapendeka zvinomupicha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo munhau achiverengwa. Takatarisana ne maviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodzero dzavo nezvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isamira zvakanaka. Ndatopotserawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati, ah, imi munoti kusamira kwakanaka munyika, zvamuchiri kuita imi nanhasi munozvionawo here zvakanaka, kana muchitini muchiri kuramba makaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki, kana asingachakontroleki kutiye chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndiye mambo wamadzimambo, ngavangoti zvakasoitika izvi zvakatodarika, ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhau dzenyu idzodzi dzangadzichierengwa, ndanzwa kutaura kwavadhewa Masinga. Ndinova nemufungiro kuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemarights. Pa-weekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurira kuti vachamisa vakataura mashoko akati akati akati, munovaona asina vanhu, vasina romuromo, munoona zvakanaka ii. Ndakafunga kuti vadhewa Mazinga vachataurawo vachiti aha, vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika, achivafariri nokuti imi kana muri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo, mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that or else you have to withdraw that statement. So that chinomuvha tiri echi Zimbabwe kuno kutakaswa kwandogari. King Zwelithini vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs, vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauriya ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother, vanhu vakafa, vakakuvara, vanhu vakawanda, vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastofu, zvikaita kuti vanhu vari munoma vehuman rights nemaorganizations akasiyana siyana vamhanye mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi AfriForum.
Okay, Mkoma wangu vama nanda, I will not comment on the... Nguva zafamba.
Kusikira vama anya manya kuti vati working, kuti zvavaita hazvina chinhu chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo.
Okay, tinozvinzwa. Okay.
Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding a yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei, ndo panobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As the masanctions, this masanctions, that, yes, masanctions are no kanganisa, but masanctions yere are kutadzisa vamnanga kwande hurumende yavo kutonga neudzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nemasanctions here.
And then dial your operator.
I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not end. I repeat, sanctions should not prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mutereri zvekare. Wakadi ako mutereri?
Tiripo maradio Changamire.
Tiripo hedu. Ndotaura nani apa?
Ndotaura nanonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu, nguva dzafamba. 1 minute.
Yeah, ndiri kuzviona ndisingatizi zvangu padini ndiremuruya yekutaura nyaya pamahuman rights avo
hongu
ende ndinofara ndine mwana wezvitimomuririri wemahuman rights avo ndinokuwirira nomunhu ataura pokutanga angachitaura kuti pane pakuda kuzama kuteera marights tinozodarikidza mwero tadarika mwero tinozoda kushandisa zvitari kuti marights mushure mekunge tabatwa taita mhosva like wapisa tollgate kuri kuti ukasungwa namapurisa utiwadarikidzwa wakumbonyikidzwa mahuman rights mapurisa epatollgate ari kutorerwa maak47 vana Gatis Muteto wauya achimirira havatauri nezvekuti vanhu vakabapfuti vakadii pana vanhu varikutorerwa vari kuvhura mashopo avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivavo voona mari yavo vhura mashopo avo kutengesa mageja achi vanhu voti kwai nhasi ishati dhauni takutora mageja same people varo vamakagara navo vari muri kutaura navo vari kunditira vanhu vemahuman rights ivavo havanoina vanhu vari kubirwa vari kupazirwa zvitora vanoda iva vari kupaza ivavo modi kumboisawo kana imi dingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofunge ine zvevanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezeritet unmdc ivavo yes panyaya yemasanctions ndango tingaibatawo zvavo sezvo mataura pokupeisira imi muri kuti of course haitanganisi rule of law but padevelopment nenyika yedu mufaniri kuzviramba kuti inokanganisa
development ingava ichikanganisa nyika
mainvestor mapotential investors anofanira kuuya munyika medu
saka ngavaite
kuenda munyika iri kutrepenwa neamerica
saka ngavaremekedze
in Russia and China you cannot go to invest panyika iri kutrepenwa neamerica
mukoma ndati saka ngavaremekedze kakodzero dzevanhu America wane yakataura kuti mukaremekedza kodzero dzevanhu masanctions tinobvisa saka chii chiri kunetsa ipapo
kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuamerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%
but kwete
maposta vanhu vari kuprotesta black lives matter
marungourawa
thea not death row but hapana munhu ari kumbotaura nezvavo zvokuamerica izvo
vari kutaura unless if you are not listening many people are talking about that the media is talking about that
even iye muzimbabwe wani vamunanga kwacharitaura ngatitaurira ndingati gare pastar toone kuti nyika enda sei kumberi
okay thank
you indi munhu wezanup f but of course I know panombonyingidzwa marights varipo but vanhu vari kusutanavari kutevera kodzero dzavo havasi kudarika here mwero like vari kuisa matogi zina vari kupaza mashopo evanhu
thank you them koma thank you the tinotenda nekupinda muchirongo wanguva dzafamba and it's a 2 minutes
maita basa muudze vanhu vamarights vagadzirisi
tanzwa tanzwa mukoma thank you tinotenda zvikuru and I hear sanctions. European Union ilesijeziso phezu kwamgave phezu kuka Grace le nkampani elungisa izikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama-sanctions kuthiwa ama-sanctions wathiwati especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute. Bridget, wrap it up in 30 seconds.
Okay, thank you. What I just have to say is, like you are saying, we have heard this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is trade in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing corrupt activities? Then we can go and blame.
Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro, for gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle lilale kuhle murare zvakanaka. Good night.